Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 9, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvino izvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba.
Munhu umwe chete anofa necovid-19, vamwe 60 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubhinya. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Amutali. Makundano emutambo wecricket T20 emwaka uno otarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19, vamwe 60 nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru 33,052 kana kuti 37,052. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete nemazana 532. Zvichakadaro bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,305 kana kuti 13,305 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwave pazviuru 656 zvine 543 kana kuti 166,543. Huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru 29,034 kana kuti 27,134. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chose, asi dzidziso inofanirwa kuramba ichiitwa kuitira kuti nyika ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni 10 airi kutarisira.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iwo mazuva atiri anaya zvinhu zvinofadza, uye ndizvo zvinhu zvataishuvira kuti veruzhinji vange vachigamuchira kubayiwa iyo nhomba yeCOVID-19. Asi chekutanga chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvino izvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba, ivo vanga vachiratidza chido chekuti vabayiwe. Nekuti pari zvino zvitakutoona kune dzimwe nzvimbo vamwe vakutoti vakaenda vachida kunobayiwa nhomba iri kunzi pari zvino izvi nhomba yapera. Saka nhau yedhimandi inofanirwa kunge ichinotsigirwawo zvekare nesupply. Saka tinodayira kuti hurumende sezvayakareva kuti vachazenge vachiti pamwedzi pega pega kuchinge kuchiuya madosis anosvika miriyoni imwe chete. Izvo zvinoita kuti tisazosvika panguva yekuti vanhu vakushayiwa nhomba yacho ivo vanga varatidza chido chekuti varikuda kubayiwa.
Kopa na uye dzidziso varusike muri kugutsikana here?
Zvinenge zvakakoshawo kuti zvekare kuti na uye dzidziso ngairege kumira nekuda kwekuti vanhu vaakuratidza chido. Vanhu ngavarambe vachidzidziswa nekuda kwekuti vanhu ivava vachazoda kudzoka zvekare kuzobayiwa nhomba yepiri. Saka tizoda kuita dambudziko rekuti munhu anouya obayiwa nhomba yekutanga obva azonokanganwa kana kusangana nemamwe matambudziko achaita kuti atadze kuzodzoka kuzobayiwa nhomba yechipiri. Izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwake kuzenge kusina kunyatsokwana.
Maikurudzirawo kuti hurumende ishande nemasangano akasiyana-siyana kusanganisirawo anomirira vashandi neutungamiri hwemunharaunda. Muri kuona zviri kuitika here izvi?
Tinoda kuramba tichizvikurudzira nekuda kwekuti iyo nhau iyoyi yekubayiwa kwenhomba iyi harisi basa rehurumende chete uye harisi basa revanhu vanoshanda kubasa rezveutano chete kwete. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichiita chirwirangwe. Panodiwa kuramba hurumende ichisenza nemabato akasiyana-siyana, vanga vari vemaNGO, vanga vari vemachechi, ungave huri utungamiri hwekumatunhu, masabhuku, madzishe, vange vari kana macouncillors nevamwe vakasiyana-siyana. Asi tiri kuona kuti pari zvino izvi hurumende inenge iri kuda kungoita iyo kahumbimbindoga kekuenda iyo yega pamberi isingashandi nemamwe masangano aya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana ane zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana masere, kana kuti 134,125,800 vabatwa necovid-19 pasi rose, kuchitiwo vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe ezviuru vafa. MuAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe, kana kuti 31,000,000. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo mazana mashanu nemakumi matanhatu ezviuru, kana kuti 560,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa pamwe nekufa necovid-19. Nhengo yeMDC Alliance inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvumbi 4 vaMachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera mai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vaMachingauta vakabva vatyaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira vaenderera mberi vachiti vaMachingauta vakazoudza vanhu vavave navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza mai Mhende kurara navo vaMachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vaMachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavaMachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vaMachingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. VaMachingauta avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai Machingauta vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajistrate risina masimba ekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vaMachingauta vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare. Nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa kuitirwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo. Nengo idzi idzo dzinoti amai vongaitome vangoni dzashe dzapfumba vaPatrick Shumba pamwe navakuda kwashe Butau dzakasungwa mushure mekunge nengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai Tome vachema chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa. Zvakazoita kuti mapurisa arove nengo dzeMDC Alliance dzakanga dzapambera kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborera haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera. Vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vaGift Mtisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi.
Astanda mucourt number 2 mamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi wakapa uri kunzwa wakaparwa mhosva iyi. Vatirifera kucourt number 4 mutongi wemucourt number 4 anova kwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodi ndobva aridzosa kucourt number 6 saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nekuti court 6 yanga yakati batikanei.
Muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare.
Muchuchisi Mr. Mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Mrs. Nende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti doketi rakauya riri full doketi ratopera then uye atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare. Chimwe changa achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo.
Zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Nengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati nengo dzeSADC dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique. VaMasisi avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kuAfrica reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhanda rendege seseredza Kama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kuMaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique.
The countries of SADC are pledging support.
Nyika dziri muSADC dziri kuita mudeme kuitira kuti tibatsirane neMozambique mukuva nezvikwanisiro zvichaunza runyararo munyika iyi.
Kunyange hazvo nyika 13 dzinoomba sangano remuunganidzi wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakatarisana nedenda rashura mari reCovid-19, vaMasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri. VaMasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSADC Counter Terrorism Center muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi.
Hatisati tapedza kuita nzvimbo yeSADC Counter Terrorism Center, asi zvaakuda kuti timhanye nebhora nokuti vanopfurikidza mwero voita madiro ajojina mudunhu redu.
Nengo dzeSADC dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero iyo ichange iri muBotswana pamusangano weExtraordinary Ministerial Committee on Politics, Defense and Security Cooperation uyo wakaitirwa muBotswana muna 2015. Chisungo ichi chakaitwa mushure mukuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanofurikidza mwero dzakanga zonyanya kuitika mudunhu reSADC. Studio 7 raukwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo miri wenyika iyi muBotswana vaDomingos Fernandes vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Asi nyanzvi muya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatafadzwa matambo. Vaudza Studio 7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kune dzimwe nyika.
Mozambique iporti yechitu kunotumidzirwa mbatya kuno overseas nezvikepe. Kana Mozambique kusina runyararo zvino affect dzimwe nyika dzemuAfrica because hatichakwanisi kupinza mota, hatichakwanisi kupinza mbatya, ndosaka yazogadzirwa nyaya iri kuita kuitika kuMozambique.
Hondo iyi iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize mishana yavo. Yakatanga muna 2017 apo chikwata chevechidiki makumi matatu chakagura vanhu musoro pakamba yemapurisa muguta reMozimbuya Dipraia. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Murume wamambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth, Prince Philip, vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Mugwaro kuvatori venhau iro raiswawo pamusuo wekupinda mumuzinda weBuckingham Palace, mhuri yeumambo yazivisa kuti ine kushushikana kukuru kuti mambokadzi kana kuti Her Majesty the Queen vazivisa nezvekushaya kwemurume wavo Prince Philip, muchinda weEdinburgh. Mashoko aya anoti muchinda anoremekedzwa uyu ashaya murunyararo mangwanana anhasi kuWindsor Castle. Prince Philip vakanga vapedza masvondo akawanda vari muchipatara vacharangarirwa nekuzvipira kwavo kubatsira mambokadzi mumabasa avo uye wenyambo dzavaiita. Prince Philip Mountbatten vakaberekerwa pachitsuwa cheGreece cheKofu musi wa10 chikumi 1921. Baba vavo vaive Prince Andrew vekuGreece neDenmark, amai vavo Princess Alice vari chizukuru bvi chamambokadzi vekuBritain Queen Victoria. Vakasangana naQueen Elizabeth muna 1939, vakazororana muna 1947, vakaberekawo vana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward. Vane vazukuru vasere pamwe nevazukuru vigumi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano enhau emuMyanmar anoti mauto ehurumende aridzira pfuti mubhago zvakonzera kukuvara kwevanhu vane chitsama. Sangano reAssistance Association for Political Prisoners razivisa kuti vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vaurayiwa kubva pagutwa masimba nemauto musi wakukadzi 1. Chizvarwa cheAmerica pamwe nezvizvarwa zveRussia zviviri vasvika panhandare yemuchadenga International Space Station nhasi parwendo rwavo rwemwedzi mitanhatu. VaMark van der Hey veNASA pamwe nezvizvarwa zveRussia zvinotiva Oleg Novitsky navaPyotr Dubrov vasimuka sezvanga zvakatarisirwa vari muchitundumuseremusere Soyuz MS-18 vachibva panhandare yezvitundumuseremusere yeBaikonur Cosmodrome iri kuKazakhstan nhasi mambakwedza. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr Isaac Mapipi Mawoko Matanda avakashayikira kuAmerica muna kukadzi varadzikwa nhasi kumarinda eOld Mutare pachikoro cheUnited Methodist Church cheHartzell pachiitiko chatungamirwa nemukuru weUnited Methodist Church Bishop Eben Kanukaini Watiwa. Hama neshamwari dzemushakabvu vapawo uchapupu hwemabasa akanaka avakaita vachiri mupenyu. Mutoro wedwe na uloida mmoyo anotipanya iye.
Vama pipi moku matanda avo vakashaya vave nemakore 81 kuberekwa varumbidzwa nevakawanda nekuda kumabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura. Izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamakumatanda vakaita zviro zvakawanda, takaita sanganiro zvakanaka. Chekupedzisira vamakumatanda vakazomborwarirwa uye vamakumatanda vakarwara nemukunda wavo vakarwara. Naivo vakaita vatsaona nofunga nemastresi ngebasa vakaenda muhosito mutarijena hosito vese nguva imweyo, asi hazvina kuvavisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga sekendi yeinasiti iyo zvino izvi ndiyo bhekbhoni yemutare yacho, asi yakavastresa kuitanga. But still zvakadaro chabhenda chabhenda vanga irariswa tudzwi nyoka idaro vhesi yakatangiswa sekendi iyoyo.
Vamwe vakashanda naReverend Mapipi Maoko Matanda vaSimon Mafunda vanovele leader weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult uye mutanda wacho wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give. Inini nhasi ndine 4x4 iri panzapo. Ndine WhatsApp, ndine Zoom, I can do ministry on Zoom, but I can't deliver half of what they could deliver. Zvino ndi challenger. Inini I'm talking personally.
Mumwe wevanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Maoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo.
Thank you so much for looking after Baba. I want to salute you guys for bringing Baba home. I just wish I was able to say goodbye.
Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Maoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vangari munhu waMwari, ndikatoti pavanhu vanonamata ndiye munhu angari muzokwadi pakunamata, zvokuti nebasa ravo ranga rakawanda rezvichechi. Isusu kumhuri angari munhu aikurudzira rudo. Saka hatarasikiri.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kataura chino chisina kunaka kwaari, anga achinyarara aka anga aizondotaura kuti obvaondoona kuti haasi kuchifarira vacho.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOda Mutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika T20 emwaka uno ari kupfungaidza utsi mangwana, asi musina vateveri vemutambo uyu mudzinhandare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makundano ezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tiripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Ndlovu, na tinotenda mutombodzi vachange vari muzvikwata zvavo vatarisira kuonekwa kuti vashevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe irikugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematests neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLawrence Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
Esport ine vanhu vatsigira vakati wandei. Saka vanhu vanowana chokwa vachinovavaraidza cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
Vamajonga vanoti mitambo yemat20a iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers neRhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers neSouthern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Totarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League, kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeleague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weleague munyika yega yega. Mutauriri weZifa vaxolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya.
Gore ra-2019 ndo pakaguma kutambwa mitambo yePremier Soccer League. Gore ra-2020 hatina kukwanisa kutamba mitambo yenhabvu yePremier Soccer League. Naizvozvo isu veZifa tichagara pasi tione kuti timu yatichaendesa kuti inotamba mitambo yeCAF Champions League ndeipi timu ichaenda. Hazvizi kumbaudzari kuti tiendese timu CAF Champions League, asi seZifa tinofarira kuti tiene timu imwe chete inonomirira nyika kumutambo yakadai, kuti tionekwe senyika zvinoitawo zvakare kuti mitambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika takanangana nedambudziko reCOVID-19 uyewo urongwa hwekubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa zvakare zvanga zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anofane COVID-19, vamwe 66 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mumiriri webudiriro muparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Vaive mufundisi wekereke yeUnited Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi maoko matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Mutare. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika ET20 emwaka uno utarisirwa kupfungaidza hutsi mangwana asi munhandare musina vateveri vemutambo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka.